mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikumi 3 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pave nenguva yakareba vasina kubudisa vanhu, inokwana kuita 26-27 days vasina kubudisa vanhu. But vanopinda munomu munyika vanenge vachingopinda vachingouyiswa panzvimbo ino, so vanhu vanenge vachiwanda pasina vanobuda. Ndo zvinoitisa kuti vanhu vangoungana vakawandisa vari pano.
Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana maviri nevatanhatu 206.
Parizvino ndokudaira kuti ari kuHarare Central Police Station nekuti achadyiwa those two counts contravening mitemo ipana lockdown and for participating in that demonstration held by the MDC.
Mukuru wevechidiki muMDC Alliance vaObey Sithole vanosungwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwakwira kusvika pamazana maviri nevatanhatu 206. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vari makumi maviri nevapfumbamwe 29. Pavanhu vatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, vaviri vavo vakabva kuBotswana asi mumwe chete akachibatira munyika. Vanhu vakawanda vari kubva kunze kwenyika ndivo vari kubatwa nechirwere ichi, vana chiremba vachiyambira kuti chinogona kunge chavi kupararira zvakanyanya munzvimbo dzavari kuchombochengeterwa kana kuti quarantine center, sezvo paine mashoko ekuti vari kugara vari padyo napedyo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaRobson Chakasara avo vakadzoka kuBotswana vari kune imwe nzvimbo iri kuchengeterwa vanhu vanenge vabva kuZambia.
Namba yedu tiri kuma 105, tiri kushaya marumu. Vamwe vanenge vari 10, vamwe vanenge vari 7, vamwe vanenge vari 9.
Saka kuimiwo mumba mamuri kugara kubva zvamakabva kuBotswana, muri kugara muine vanhu vangani pari zvino?
Muno murume yedu tiri 8, so ndo namba yatinayo panapa. So nhasi vanga vachitaura kuti vachabudisa vanhu vari 65, ndo vavati vachabudisa pazuva ranhasi.
Zvino nemagariro amuri kuita aya ekuti munenge makaungana, pane social distancing inenge ichinyatsoitwawo here, uye muri kupuwa chii chaizvo chekudya pamunenge muchichengetwa muquarantine center?
Social distance, hapana social distance pano, chakangogara chete. Chikafu chatiri kudya machangisi nebinzi nenyama inombovuya apo neapo, ndo zvatiri kudya panapa, neraisi nedovi, ndo zvatiri kudya panapa.
Vanokupaiwo here zvimwe zvekuzvidzivirira zvakaita semamask uye hand sanitizer yekugeza maoko?
Maface mask takapuwa tichangosvika, then masanitizer hatina kupuwa. Ndo zvega zvatakangopuwa, takangopuwa maface mask chete.
O sipo yekugeza maoko?
Hatina kupuwa sipo yekugeza maoko, tinongogeza nemvura chete.
Pane vakuru vakuru here kubva kuhurumende vakambouya kuzotaura nemi mazuva apfuura?
Hapana atauya munhu mukuru anobva kuhurumende.
Ko chii chinopa kuti vanhu vazogume vawandisa pamuri kugara apa?
Pave nenguva yakareba vasina kubudisa vanhu, inokwana kuita 26-27 days vasina kubudisa vanhu. But vanopinda munomu munyika vanenge vachingopinda vachingouyiswa panzvimbo ino, so vanhu vanenge vachiwanda pasina vanobuda. Ndo zvinoitisa kuti vanhu vangoungana vakawandisa vari pano.
VaRobson Chakasara vange vari parunhare kumosiwa Tunya kuVictoria Falls naBlessing Zulu weStudio 7. zvichakadaro uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamirioni matanhatu nezviuru mazana matatu 6.3 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi pose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa pasi rose vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nemanomwe 377,000, vapora vachidarika mamirioni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe 2.9 million. Tauriri we MDC Alliance Muzare Farai Mahere vazivisa kuti mukuru wechidiki mu MDC Alliance va obesi tole vakasungwa nezuro asi havana kupihwa chikonzero chekusunga kwavo. Mutauriri we Zimbabwe Lawyers for Human Rights avo vari kumirira vasitole vakumbirai mafunda vaudza Studio 7 kuti vasitole vakasungirwa kuratidzira kwavakaita zvonzirapfuura vachinyunyuta kupambwa kwenhengo nhatu dzeMDC uye vachinzi vatyora mitemo yakadzikwa kurwisa coronavirus. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe tsananguro yavo.
Asungirwa protest wasikanawa yemusi wa 18 May here.
Ndizvo chete zvavamusungira?
The protest kuti waka breach mitemo ye COVID regulations and they are saying committing public violence through participating in that demonstration, yeah.
Saka parizvino ari kupi?
Parizvino ndikudaira kuti ari kuHarare Central Police Station nekuti acharjwa ne those two counts contravening mitemo yepama lockdown and for participating in that demonstration held by the MDC.
Asi havasati vataura kuti achaindiswa pamberi pedare zvarini?
Hongo hana kutaritaura asi tiri kutarisifungidzira kuti maybe chitatu kana kuti chini.
Pane zvamuri kuita here nenyaya iyi?
Magweta edu ari kumirira mukoma Obey Stole, mukoma Bamona, mukoma Shawa vari kuvamirira kuti waone kuti nyaya iyi zvinofambiswa sei zvokuti paunopinda mudare totarisa kuti vacharwisa kuti vange vachipiwa mutongo weobeyu.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare kuHarare neStudio 7. Dare makurukota ehurumende rakabvumirana kuti zvikoro zviri kunyoresa bvunzo zvitange kuvhurwa kuti zvikoro zvikwanise kuisa zvekudzivirira chirwere checoronavirus zvinosanganisira kugara kwevana vasiri padyo napadyo, kuona kuti vana vakawanda havaisvi muimba yekudzidzira imwe chete, kucheneswa kwemaoko uye kuti vana vechikoro vese nevarayiridzi vese vashandise zvokuvhara pamuno nemuromo kana kuti mamask. Vachinyora paTwitter pavo, munyore mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vana vechikoro vanotarisirwa kudzokera kudzimba dzavo pavanenge vapedza kunyora bvunzo. Vati izvi zvichabatsira mukuratidza gwara rinofanirwa kutorwa kuti zvimwe zvikoro zvivhurwe zvizere, izvo vanoti zvichange zvichizozivisiswa nehofisi yegurukota rezvedzidzo yeprimary nesecondary. Asi mukuru wesangano rinomirira varayiridzi vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvisi kuzoitika nenzira iyi kunze kwekutevedzera zvakabvumiranwa pakati pehurumende nevarayiridzi, vachiti varayiridzi vakabvumirana kuti havasi kuzoenda kumabasa avo kusvika zvese zvagadziriswa.
Danho rataurwa iri tangoshamisika watoona roto anaunzwa tisina kunge tawirirana nezvaro. Panhau dzatotaurwa kunyangwe paZTV danho iroro ravanikwa richataurwa Zimsegi ichitaura kuti zamanishoni achange achitangwa tanga musi wa 30 June, asi isu pataka sangana ne committee ya parliament chakawa uza zvikwanisiro zvese zvinenge zvichowanikwa nge zviripo kuti vana vanga vachinyora mazamanishoni vachinge vachikwanisa kunyora mazamanishoni yayo pasina kutyira kana kuti madanger ekuti wanga batwa neutachiona hwekorona pamwe chete nevarairidzi wedu ende taiti mukukwanisa kuti zvese zvinoichakuita nesafety yevarairidzi nevana vechikoro zvinge zvichiincluda maunions mateachers vabereki ende patakaita izvozvo takawirirana kuti change chanda pamwe chete tichiita kuti zvese zvinge zviri zvikwanisiro zvinge zviripo zvino kuzoti nhasi toshamisika kunzwawoti bvunzo dzaakuwanikwa dzaakunyorwa hapana feedback yakazoitwa kana kuti titi matanho atanga tawirirana kuti tichange tichitora tiri pamwe chete kuti tione kuti zvekuti ma-safety precautions avamo here in place saka zvinoratidza kuti kana kuti huri kurodza taita idzi dzinenge dzaiwa dzineka kuhwandirana
zvino mazuva ekunyora bvunzo zvaaziviswa motora gwara ripi
asi kunyange vataura izvozvo pasina zvikwanisiro zvatakanga tichitaura kuti zvinge zviri in place vanogona kutaura zvavo nyaya yesafety distance inyaya yakakosha asi tichitarisa zvikoro zvedu nezvikwanisiro zviri muzvikoro zvedu zvishoma saka safety distance iyo inomendeneka sei kana tisina proper furniture kana nyaya yekunzi mamaski mamaski acho neachatengwa neani kana zvikoro zvisina mari yekunge ichatenga mamaski iyayo takanga tati kuti vana pamwe chete nevarairidzi vanofanira kunge vachinge vachitestwa kutachiona hwekoronawo vasati vapinda izvo zvavasina kutaura kuti zvichafambiswa sei
saka vachere imini sangano renyu moita sei pamusoro pezvataurwa nehurumende izvi
saka kwatiri isu sevanomirira varairidzi uyezve tichiona nezvedzidzo dzevana takamirira sangano reamalgamated road teachers union of zimbabwe tinoti aiwa wangotaura zvavo asi kana tisati tawirirana uye tisati taona kuti zvinhu zvatakataura zvese zvagadziriswa hapana bvunzo dzichange dzichikwanisa dzichienderera mberi nekuti varayiridzi vedu kana vasiri safe pamwezve nevana vechikoro vasiri safe hazvisi kuzokwanisika izvi zvichienderera mberi zvinhu zvakadaro
tarisa zviri mumapepa nhau anhasi mudaily news mune nyaya inoti hurumende yasvitswa pakaoma pamusoro pedhora rezimbabwe iro riri kupera uremu zuva nezuva vanhu vazhinji nevemabhizimisi vanonzi vari kukurudzira hurumende kuti idzore dhora rekuamerica neimwe mari yekunze muNewsday mutungamiri wekereke yejohane masowe wechishanu madzibaba emmanuel mutumwa vatsoropodza munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanick mangwana vavanoti patwitter pavo vari kupomera kereke yavo mhosva yokutyora mitemo yokudzivirira kupararira kwecoronavirus zimlife.com ine nyaya yemapurisa nemasoja vairambidza vanhu nezviro kupinda muguta reHarare vachingobvumidza masoja nemapurisa nevanoshanda mune zveutano newzimbabwe.com ine nyaya yokusungwa kwemutungamiri wevechidiki muMDC Alliance vaObey Sithole uye Herald rinoti gweta vatavanhu mupofu vachamiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi muHarare Chronicle rine nyaya pamusoro pevadzidzi vatatu vepaNational University of Science and Technology vakavhenekwa vakaonekwa vaine coronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Apo makadiniko ndinonzi Evans Chirandu ndikuno hango ku South Africa ndiku Cape Town indokumbira kuti avamiriri vezvizvarwa zveZimbabwe vari ku South Africa kudai vagadzirisa voka nyaya yokuti kana vanhu vachida kubuda ka veHome Affairs vasava pamhosva yekuti vaoverstay nokuti vanhu ve Zimbabwe vakaterera kuti president vakati vanhu garai mudzimba, korona iri kufamba nekufamba kunoita vanhu. Saka kubatsirana ne utano hwevanhu muSouth Africa, vanhu garai mudzimba, vanhu ndokubva vagara. So there is an order yakabva kuma superiors kuna president. Saka ndiyo yatakateerera. Saka Home Affairs kana yoti iyo inenge yopa vanhu vakadaro mhosva. Isi tichishanda ne the order ya president kuti garai mudzimba. Zvichiri zvakanaka here? Ndomubvunzo. Saka ngavatimiririwo vanomirira vamiriri vanezimbabwe.
Ini ndini Shepherd Marumama ndiri South Africa pasoshanguo. Shungu dzangu dzanga dziri dzekuti pana uya netsa nauye coronavirus worldwide pasi rese. Zviro zviri kuonekwa zviri kusikanwa. Asi ma president vatungamiri venyika dzese dzepasi rino rese pane chinhu wani tiri vanhu vanogona kuchidzadzisa. Avo vamunoti vemachechi neavo vanoita zvekuka vedzin'anga vanogarirei mudzimba? Kare kare tikaverenga Bhaibheri rinotiudza kuti panguva yekupedzisira kuchazova nemvura zhinji. Ndiyo iyaya makaona korona cycle dai yakakuwadza vanhu zvakanyanya pachimanimani. Nhasi unowu takwauya inonzi coronavirus iri kuuraya, isingombonisa ba kuuraya chaiko chaiko. Asi shungu dzangu dzanga dziri dzekuti dai zvaibvira vemachechi vaizvipa kunamata. Kunamata chaiko chaiko, kunamata kwechikare kwete kunamata kwemazuva ano kwokuti vanhu vanonamata vachifunga sadza, vanhu vanonamata vachitora masabata avo vachirangarira madzimai. Tinokumbira kuti dai zvaibvira vanhu vaipinda mumakomo vonamata.
Tinotenda vahwande vajonga kandemiri vablessing Zulu vakirimudzamiri vese nevamwe vanakanga nomazita avo. Ini ndinoitwa Munyaradzi Stole ndiri paSouth Africa po. Tiri kuno zvedu tiri kufara, hatingachachemi chemi nenyaya yekorona iyi. Korona iyi ini chirwere chanetsa, saka zvatova muropa tatojaira. Takambotanga tichachema-chema mazuva ekutanga, tingapedzisira tichiona kuti ndo zvatova muropa. Tinotigurisei kwamuri ikoko. Tabvai tangozviona kuti hurumende yeZimbabwe kusanganisira patiri mapurisa achona, masoja zvese, vanhu vamwe avo ana Nelson Chamisa ava hapana zvavangakwanisa kuti vangaita nevakomana avo. Zvavangati zvanjeche kutonyarara havo sevasingaoni. Beta kana kutochinja pati zita racho obva kutotsvaga imwe pati. Kungosiyana navo, anoda kuvateera vanovateera, asingadi anovaregedza akadaro. But isu vedu isusu sevafanira chidii ngatotodai mutisei, because tinoda kunyatsa kuona kuti ndezvipi zviri kufamba ipapo apo.
Ini muono wangu nemufungiro wangu nepfungwa dzangu, mukatarisa vanhu vari kubva kunze kwenyika, kunga kupi chero kupi zvako, vari kupinzwa mukwaranda in 21 days munyika medu. Zvakanaka kuti chirwere chirege kuparara hama dzangu, asi mukati mekwaranda inidzodzi hapana kana chimwe chete chezviri kudiwa pamusoro pecovid-19. Zvingafanana nekuwane mamasiki, zvingakwanisike kutestwa kwevanhu vacho, kuwane correct special distance, mamvura dzinogezwa, zvikafu zvekudya zvakanaka. Hazvimo, kungonzi kwarandaini kundonyikwa chete mukati menzvimbo yekundochengetwa. Saka vanhu vanotadzikwa nei kuti vaonekwe nechirwere ichi. Chechipiri, ndinoona fanika sekuti vanhu vari kubva kunze kwenyika. Mbiri yekunzi kuBritain kwaita COVID-19, America yaita COVID-19, chero kupi South Africa yaita COVID-19. Handisi kugutsikana baini kuti zviri kunzi zviri kutestiwa mukati memakwarandaini ari kuitwa munyika medu ndezvechokwadi.
Mangwanani mangwanani vatepfenyuri vestudio 7, vana mukoma Jonga Kandimire tanonoka wande, mukoma Blessing Zulu ndisingakanga unesisi mafe. Ine rango zita ndinoitwa Norman Takura, ndinobva kwaGoto kwaChiwara, pari zvino ndiri muno Messina kuSouth Africa. Munongozviona kakuti hanzi ane bhora ndiye anomakwa zviri pachena. MDC Alawenzi yaramba yavavarirwa. Kungodai kusungwa kwevanhu MDC Alliance, kuchorwa kwekodzero MDC Alliance, kudii inongova MDC Alliance. Ndo zvandiri kuti nini ane bhora ndiye anomakwa. Zviri kungoratidza pachena kuti Nelson Chamisa ari kurema, mutongi ende ndiye achatonga Zimbabwe. So far chiri kumbosafa kuti agozonatsokutonga nyika, ave nehistory, agozova nechiremera chikuru kwazvo. nokuti mukazotarisa murungu zvoona mega kuti mwana wavaridzi watambudzwa nekuda kwechipo chaainacho chekuti akwanise kutungamira nyika. Aiwa, isu tinoti kuna vachamisa musadzokera shure. Musatombodzokera shure, imi ndimakasirwa wachitanda navatsvangirai. Zve avo vakaenda kumakuva kuda kunotaura nomufi vaitadza kutaura naye ari mupenyu, handioni zvichisevenzai. Ngatingoti pamberi nachamisa, ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vanoti America haisi kuda zviri kuda kuitwa neInternational Criminal Court ICC zvekuferefeta zviito zvemauto eAmerica kuAfghanistan. VaPompeo vati mumazuva ari kutevera America isharatidza zvainofunga pamusoro pezvekuda kuitwa neICC. Muna kurume kana kuti March, majaji eInternational Criminal Court akapa mvumo yekuti paitwe ongororo yemhosva dzakaparwa kuvanhu nemauto eAmerica panguva yehondo kana kuti war crimes. Mhosva idzi dzinonzi dzakaparwa nemauto nevasori veAmerica vachibatsirana nehurumende yeAfghanistan neeTaliban. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaKelvin Manduna vanoti America haidi kuti ibatwe nemitemo inobata dzimwe nyika dzose. Vanoti izvi zvinokanganisa International Criminal Court kunyangwe hazvo ICC yagara yakazvisvibisa zita rayo nechekare.
Ndingati nyaya yeInternational Criminal Court nyaya yagara ichinetsa kubvira pakavambwa koti. Zvinoenderana nemaitiro anoita nyika dzakada sana America dzavanoti masuperpower. Masuperpower aya hadziwanzoda kuti mitemo yeInternational Community nemainstitutions vanga United Nations ave nemasimba pamusoro pavo. Saka kazhinji vanenge vachiti vamwe ndovanofanira kuenda kumatare waInternational Court asi ivo nemacitizens avo vanenge vasiri subject to International Court ndobva nenyaya yazvo.
Zvino kana zvakadaro saizvozvo, munofunga kuti dzimwe nyika dzingakwanisa here kana kuti dzingaramba dzichida kuti dzitumire vanhu vanopomerwa mhosva kuInternational Criminal Court uku?
Hazvitobatsiri. Iyo International Court pachayo yanga yatopinda panguva yakaoma mukatarisa dzimwe mhosva dzakamboenda kufanika nyaya yeKenya pavanga vada kusunga mukuru weKenya vaUhuru Kenyatta. Pakaita mhirizhonga nyika dzekuAfrica dzichipopota kuti sei kuInternational Court kunongoenda vanhu vekuAfrica, vamwe vachena especially havaendeswi ikoko. Saka vaiti pane rusa ruraganda runenge runoitika padare reInternational Court. Saka zvaita America izvi zvatowedzera huni mumoto kukutidzira kuti kugununa kuri kuita nyika zhinji nenyaya yeCriminal Court.
Asi tikatarisawo mashandiro anga achiitawo International Criminal Court pemakore esa aya, vanga vachingokwanisa kusunga nokutonga vanhu vekune dzimwe nyika. Asi dzimwe nyika dzakaita sana Europe vanaAmerica vanga vasingadzibati. Saka munoona sekuti icharamba ine chimiro chakasimba here kuti ite basa rayo?
Chimiro chayo chakafa kudhara semaonero angu. Kwangosara kuti tiivige International Court yacho nokuti hazvigoni and hazvibviri muInternational Community kuti dare rive rinova selective rinobata dzimwe nyika asi dzimwe nyika dzinonzi hadzibatwi. Saka pana dare ringapone pakadaro, dzimwe nyika muchaona dzava kuti hadzichada kuita zvedare iri vachaedzawo zvimwe zvisinei neInternational Court.
iyo International Criminal Court iyi yanga achibatsira here kana makanya soitarisa
pane pamwe bayakabatsira ndingati fanike kubata kwavakaita vanhu vekuRwanda yakabatsira zvikuru asi makesa yanga anyanya kuita controversy iyo nyaya iyo yatiri kutaura yerusaro raganda yekuti dzimwe nyika haibatsiri ndingati yakasvibisa reputation yekoti zvekuti mabasa ayo akanaka fanika nyaya idzodzo dzatiri kutaura dzevanhu vekuRwanda nedzimwewo dzadzaitika kunyika dzekumabalkan dzaitwa overshadowed nenyaya idzodzi dzekuti vana veamerica havabatwi
zvichafambiswa sei kana paine vanhu vari kuita zvisina kunaka vachishandisa mauto sezviri kutaurwavo kuti zvinotoitwa nedzimwe nyika muhondo ndo zvakaitwavo neamerica kunana afghanistan uku achazokwanisa kuita muzvina pembe apa kana kuti referee uchabva kupi
handifungi vachaivhara kuivhara international court icharamba ichingoedzawo kuasseta reputation yayo pamwe tichaonawo musakangamwe tine mamatare mumaregion edu fanika kuafrica tine makoti edu tine tribunal africa court of human rights tine makotare edu maregion edu kunana komesa kuya saka pamwe tichaona matare iwayo nawo achiedzawo kutonga dzimhosva idzi ini handifari kuona international court ichivhara ndingafari kuona ichiedza kusimbiswa asi dambudziko riripo nderekuti nehurumende yatinayo kuno yezvino haisi hurumende inofarira kuti ive pasi pemainstitutions aya eunited nations saka ndo pane dambudziko huru ipapo
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vakelvin manduna vari parunhare muwashington dc nestudio 7 Kambo kanobva kuna Leonard Shakata sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana maviri nevatanhatu 206 mukuru wechidiki weMDC Alliance vaObesi Dole vakasungwa nezuro tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isikati